kune mutemo unonziwo National Heroes Act kuda vateereri vazhinji vangango vasingazivi kuti kunoti vano mutemo uriko wakapasiswa nedare reparamende makore atotwande hafura. Ukatsoropodza mutemo uyoyo unotonge unopa president wenyika ndivo vane final say pakudeclare kana kuti pakusarudza kuti munhu achaitwa national hero ndiani, achaitwa district hero ndiani, ndau hero une malevel ndingangoti matatu. Saka dambudziko chairo riripo pakuti pakagadzirwa mutemo uyu wakakanganisa pakuti hauna kuvumba yatingangoti iyo non-partisan and inclusive body, national body.
Honorable Mpfumi, pindai tinzwe.
Sezvatsanangura kuti His Excellency Commander in Chief Comrade R.G. Mugabe ndivo vane the final say, asi kakutonga kwavo ka vanotonga makurukota avo agara pasi aonesana nekwabva munhu wacho nerwendo nemabasa aakabata. Vanhu avafanirwa kuve vanoti kana vachitaura pati yezano PF negovernment vozvipatsanura. Hazvipatsanuriki nokuti kana mahwina maelections ndimi munonzi form a government. When you form a government, you don't form a government in the opposition. Muno form a government iri from the ruling party, which is ZANU PF. And saka handifungi kuti vaMugabe vangati vaona munhu asirina kuve asina kuita matongerwo enyika aita chimwe chinhu chiri pamusoro muno munyika otadza kuwana kodzero yake segamba. Yes, Comrade Chinks vakaenda kuhondo vakarwa chaizvo, vakaita kuti vamawar veterans vave nesimba, akaita basa rakakwana. Tanga takatarisirawo kuti aende paHeroes Acre, asi kana makurukota agara pasi ataura consultation yaitwa aoneka ari palevel yakadzikira pane national hero atinozvitambira. And zvokuti tinge takatarisa kumaother parties, inini ndinoona kuti mapata atinawo muno muZimbabwe anova kunobva comrade wangu Gutu, haasi mapati anenge ari akazvarwa muno muZimbabwe. Agenda yavo inenge iri agenda yekunze kwenyika. Saka manje kuti uzotora munhu ane agenda yekukanganisa zvakarwirwa kuti zvive zvazviri nhasi womuisa paHeroes Acre apo, vanhu vese vakararapo vangatomuka
vagutu.
Zvinotaurwa kana comrade Mpfumi zvinotyisa uyezve zvichisetsa zvichiwisa urombo nguva imwe chete. Ndoda kutanga ndichitaura ndichiti comrade Mpfumi ngavazive kuti kana chiti Zimbabwe, Zimbabwe ndeyevanhu vose, vose vanonzi vana veZimbabwe kana zvingangonzi macitizens muchirungu eZimbabwe. Hazvirevi kuti vanhu chete veZANU PF kana kuti vanotsigira bato reZANU PF ndo vanokodzera kunziva ndo anonzi maZimbabwens akakwana kana kuti avere. Zvino ndanzwa comrade Mpfumi achitaura ivo kuti hurumende inenge ichitonga negovernment chinhu chakangofanana chinhu chimwe chete. Ndo patinopokana neZANU ipapo. Vanoiti iyo muchirungu conflation of the state and the party. Inowanzo kuwanika muhurumende dzoudzvanyiriri kunge dzatinadzo muno muZimbabwe dzoumbindoga.
Todzoka kwamuri vaMpfumi. VaMpfumi vamwe vanoti hapana hapo chakaipa kuti ZANU PF isarudze magamba ayo, asi chakaipa kuti inenge ichishandisa atingati maresources enyika.
Mataurawo inzozi zvakanaka nakapamatanga kutaura kuti pane act yamuda kuti tochinja muparliamendi yamusingakwanisi kuchinja futi bhikozi hamuna majority muparliamendi. Act iyoyo ndiyo yatinoshandisa kuviga vanhu in line with the agenda yekuti vanoda here kuti zvatakarwira zvivepo